evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 7th, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabweans in the diaspora and how they are connecting with family and friends back home through sending cash and goods.
With less than 3 weeks before Christmas, many Zimbabweans in the diaspora are making frantic efforts to make sure that their kith and kin receive presents in time for Christmas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Tonight, before we open up the lines for you and our guests, let's listen, or if you are on the internet, you can watch the following video. This is a story about a group of councillors in Victoria Falls, Zimbabwe, who have set up a fund to help unfortunate poor children go back to school.
Most workers from the resort town are in the tourism industry, a sector of the Zimbabwean economy currently facing a sharp downturn. There are a few jobs in the resort town, and the number of jobless keeps growing every day as tourists continue shunning Zimbabwe. Like everywhere else in Zimbabwe, dozens of children at the resort town are being forced out of school because their parents cannot afford to pay school fees. Efias Mambume is one of the board members of the Victoria Falls Children's Trust.
The trust was formed 2 years ago, specifically because we believe that education is one of the most powerful weapons you can use to change the community. If you look at our database of people that have approached us for assistance, it runs into hundreds and hundreds of children from different schools who are asking for assistance in terms of school inputs, in terms of school fees, in terms of food and nutritional security interventions, because some of them are severely malnourished, to be quite honest.
You are an MDCT member. And what has been the situation now regarding politics and the fund?
We have faced a number of challenges, especially suspicion that maybe our interventions, our initiative is motivated by the desire to publicize our political party, which is not the fact, because we cannot play politics with children.
The parents are overjoyed.
Because we are suffering to pay those school fees for children. Now that I'm happy and I'm happy, I don't know how to say thank you.
The headmaster of Chemabondo Primary School, one of the schools with students benefiting from the fund, Mr. Patugwalo Masugu, says the fund has come a long way in helping disadvantaged children, including orphans, to go back to school.
We have a plus or minus orphaned children. And when we talk of orphans, we are saying there are some who are total orphans, no surviving parent. Then we have others who may be having a paternal or a maternal surviving parent. The other parent may be deceased.
I would say in summary, we are very grateful to the well wishers and the people that have been assisting children.
For VOA, this is Chris Gande.
Now back to our topic for today. We are talking about Zimbabweans in the diaspora and how they are connecting with family and friends back home through sending cash and goods.
Sending money home has become a nightmare for some because of the shortages of cash and the introduction of the unpopular bond notes.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077. 2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Jonga.
Ongu, nasi mchurongwa che Diaspora Forum chatino pamuka na tushara wa Zimbabwe shiriku nze kwe nyika. Tatai warigaiti mbotari sa gadziriro. Yesuru rekisimusi. Ndongo ya che kugadzirira. Kare kare. Tichakura. Vabirekitaiwana wachino nyoresa chingwa kumastoru. Mainyoresa pachine kana mwedzi, kana masondo matatu, kana masondo maviri. Chogara cha nyoreswa. Kana nguwa ya shika. Mozono tora. Chingwa chenyu chouya. Mojga, mopembera zuva reChristmas. Ndo zvakuitika uye zvino hama dziri kunze kwenyika dziri kutumirawo mari nezvekudya zvakaita semagrosari vachitumira vanhu vari kumusha mukugadzirirawo nyaya idzodzi. Zvabatana zvakare ndongwa yekurima. Vamwe vari kutumirawo mari dzegadziriro dzekurima. Mwaka wekurima ndiwo uno. Asi papa ine mutemo wakaiswa Statutory Instrument 64 unorambidza kuti zvigadzirwa zvekunze kwenyika zvinge zvichipinda munyika zviri muhuwandu rinoedanho rakambochemwa nevakawanda vanotenga zvinhu kubva kunze kwenyika zvakaita seSouth Africa nedzimwe nyika dzakakomberedza kuti aiwa matomesera nokuti ndokwata tichirarama nako kutenga nekunotengesa. Asi tinonzwa vamwe vachitaura kuti aiwa mutemo iyoyo unenge uripo hawo pabepa. Asi vanhu varikwanisa kupinza zvigadzirwa zvakati wandei. Chisiri kunyanyobvumidzwa ndezvekuvakisa nezvinhu zvakaitawo sana mibhedha nemawadrobe. Nezuro takanzwa mutungamiri wenyika pa State of the Nation vachitaura kuti aiwa mutemo iwoyo Statutory Instrument 64 wakanaka wayamura makambani kana maindustry anga gwadama kuti akwanise kusimuka zvichiratidza kuti vakutoona kuti paita michero kubva paiswa mutemo iwoyo 64. Asi, vazhinji varikutaura kuti aiwa tiri kukwanisa kutumira zvinhu. Ndambotaurawo nevamwe vanotungamira sangano revanotengesa kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanove mutungamiri. Hanzi aiwa nhasi ndaanichimboassessa situation on the ground kuti zvinhu zvakamira sei. Ndaona hanzi chipatapata vanhu vari kutumira zvinhu nana malaicha, vamwe vari kutumira newe mabhazi, vamwe vari kutoenda voga vachibva vangozvinzira zvinhu zvavo kumusha. Vari kuti gore rino zvinenge zvakati kwirei kubva pamakore mashoma apfuura nokuti vanhu vanga vati derere vanga vachitumira zvinhu kumusha asi gore rino zvinenge zviri kufamba. Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwekhisimusi. Ye Jonga, kudala kwakule ngoma abantu ababeyithanda ngesikhathi lesi yona ikhisimusi iqeda amadola.
Oh ya, ayinderoje kamani. Uzobina mJanuary this year.
Ye, kambi ke balaleli siyazi ukuthi hayi umumo kamanga kahle lezi nsuku. Ikhisimusi ayisafani leya kudala lesa siyazi yayithiwa iqeda amadola. Lezi nsuku sokulokunenge ukwenza ukuthi abantu bangathakazeleli ilanga leli okwakulusuku sibili abantu ababehlangana bejabula kuthengwa impahla ezinhle Jonga, impahla ezintsha for Christmas, abanye bethenga ama-tennis
ama-tennis
lokunye okunjalo kudliwa kujajulwa kodwa hayi lezi nsuku akusayenzakali ngoba sike sezwa kube kwaba lomthetho lapha othiwa na Statutory Instrument number 64 obusenqabela abantu ukuthi balethe ukudla. Sizwa kuthiwa hayi sekungani kungcono njalo sokusiba lodaba lwemali. Akula mali emabhanga lezi nsuku, kuyahlupha kuyakhathaza kakhulu Jonga. Kuthiwa lapha sesilo munye wabazasiphathisa ukuthi sixoxe ngodaba lolu umnumzana Nqabutho Mabhena. Mnumzana Mabhena, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela abalaleli be Studio 7 lani khona ngabe Washington.
Hayi, sibongile kakhulu. Before we get into much of our discussion, Mr. Mabhena, can you clarify on this issue of statutory instrument number 64? We understand that people are now able to export stuff to Zimbabwe. How true is that?
Well, 3 weeks back, we had a meeting in Johannesburg where representatives of cross-border traders who were coming from Harare attended the meeting where we were receiving a briefing because we wanted to establish the effect of this instrument to the informal sector in Zimbabwe. We were informed that it has greatly affected them to an extent that they are no longer making any profits because they cannot buy in bulk what they used to buy in neighboring countries, particularly in South Africa. But what we also realized in the last few weeks or so is that the couriers or malaysia, they've been able to Johannesburg to Zimbabwe. We have not really been monitoring because we're out of the festive season. Now that we are in the festive season, we are beginning to monitor whether we are going to have any challenges at the border, because we know that a lot of Zimbabweans working in South Africa will be beginning to make their trip to Zimbabwe over this weekend, following the closure of the schools end of year term. And also we know that a number of companies in South Africa will be closing down on the 16th, around the 16th of December. So expect quite a number of Zimbabweans that they will be traveling during this time, especially from this weekend. So we are in touch with the transport operators to understand what is happening. But in the last few months, there's been some kind of changes where Omalaicha were able to cross with some staff at the border post.
Okay, thank you so much, Chonga.
Tanzwa utitava na wa Dennis Juru, vanoe mtungamiri wesanganure International Cross Border Traders Association. Wa Juru, tino gamchira ipachurongwa?
Tinotenda magazi mkoma Chonga, magazi wa tereri wa
Future 7. Aywa, tiriwa penyu, tinoemba kutuwa tereri wa penyu, uye wano fara kukunzwai. Tambota uranemi masikati mshitara utimanga mchimbo pinda mumu gwagwa. Mchuongura utisiru kufamba sei kushika kuboda uko. Mungatu za utisiru mawana.
Ok. Parezi nyo wano warukura zati warukufamba shukuruza. Kukuti pane mbingu ya gareba shukuruza ye mabazi. Kukuya ye kumotu kari kuhu. Kukuenda kukuhu. 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 Taka wanu wari kuenda kuzimbabwe zvakanyanyisa kudarika mamwe makore kunyanya takatadza gore rakapera vanhu havana kuenda kuzimbabwe zvakanyanya sekutarisika kwazvichiita gore rinoiri ekuti vakurumidza kuenda vanhu vanotoenda mumadhesi avo kunana 14 ndopakanotaka kuda kuti zvareza asi pari zvino tiri kuratidza kuti mazarura awakaita munhu wese arenda ari kuda kuenda kumusha.
Kumutemo watanga tichinzwa wa mabena wachitanangura nezvavo such that instrument number 64 uri kubatawo zvakadii vari kupinda munyika nezvino.
Mutemo pawakadzikwa wakatibatei vanhu pawakadzikwa musi wa 17 June ukambomiswa ukazitanga zvigare kushanda musi wa 1 July asi mumashure mekunge sangano reinternational cross border traders association ratidzira riri pamukadzi kukanganisira nevamwe vamasangano akaratidzira ari kurutivi rwezimbabwe hurumende yakabva yazowanikwa yakazorora pamutemo iwoyo tiri kutaura nezvavo vanhu vakatanga kuripa muripo wejuice semazuva ose kunyange zvazvo kwakazowanikwa kuchimiswa zvinhu zvakaita sezvekuvakisa zvekuvakisa hazvi kubvumirwa kupinda tichitiwo zvigare midziyo yefenicha haikubvumirwa kuti inge ichipinda kusara kwemasofa basi saka pari zvino mutemo uripo asi havasi kutarisa zvavo vari kungoregedza vanhu vachipinda zvavo nezvinhu zvavo.
Tichitarisa pamashanya nhasi ipapa kusvika kumuganho ndezvipi zvikuru zvamungati maonawo zviri kuitika ipapo pabhodha kutsanangura kwenyu?
Munhu achango akutongosvikawo pabhodha yezvinezvi handisati ndanyanyaoona zvakawanda sirei asi mumashure menguva pfupi pfupi ndichange ndaona kuti zvakamira sei but chandiri kuona ndechekuti vanhu varipo vakawanda zvikurusa uye mabhazi nedzimota zviri kufamba vanhu vari kupiura nekuchimbidza zvivaga zvinhu zvese zviri kufamba.
Thank you so much Mr. Juru. Maybe before I give the mic to Chris, you can just explain briefly what you are seeing at the border at the moment, since you are just arriving there.
Yeah, at the moment, I can witness long queues, but it seems like everything is moving smoothly. People are paying their duties as normal. Special instrument number 64 is not implemented. People are paying their duties. So everything is back to normal and travelers are moving smoothly.
You mentioned earlier that this time of the year, there is a much high volume of people crossing the border. What do you think is the main reason for people leaving so early than the previous years?
Yes, there's a lot of people traveling to Zimbabwe, but I believe people skipped last year, I mean, because of financial problems and traveling documents, improper traveling documents. And this time, I think most of the Zimbabweans have proper traveling documents, and also people want to visit their families. They also want to take their money and goods home. Since last time, they failed to go home. And at the same time, there's no, we know that, I mean, there's long queues in banks, and there's no money in Zimbabwe. So everyone wants to go with their money to Zimbabwe.
Thank you so much, Mr. Juru. Please stay on the line.
Yes, Jonga, we have a caller from Mapisa Mhlanga. Kunjani ba?
Kona kunjani mfowethu?
Yeah, kunjani Mapisa ngapho?
Hayi, Mapisa ilanga mfowethu, siyashiswa
lana. Uyachisa eMapisa.
Uyachisa.
Akachisa mfowethu.
Eh, hayi ungasiphathisa kuhlelo, selifiki selisondele ilanga leKhisimusi.
Lesondele mfowethu, balesifiso bafowethu ukuza emakhaya sika South Africa, Botswana kuphi nakuphi. Esinesicelo ngabe ukuthi uhulumende wethu akabayeke badlule nempahla zabo emaphota. Nakuma roadblocks, waba roadblocks maningi, bahamba behlutshwa bethathela imali, izimali endleleni, bafika bengasenalutho nemali yokuthi indlela bengasenayo.
Hey, kodwa lina ungapi kwakhona emaphisa ekhaya khona kanye?
IMarinoha mfowethu.
Oh, iMarinoha. Ha, so lina ngapho lizazihlabela imbuzi nje lizidlela.
Ah, sihlaba inkomo, hayi imbuzi. Imbuzi kwaMhlanga ihlatshwa, sihlaba inkomo.
Hayi, kulungile. Manje kona kodwa nxa ukhangele yona iKhisimusi le ebuyayo, uqathanisa le lamanye amaKhisimusi adluleyo, ungathini wena?
Mbona ngathi le Khisimusi izoba nzima ngoba asinamali elizwe. Kwamanje nje sikhuluma ayikho imali, abantu bayakhala akunamali mfowethu.
Lezi hlobo ezingaphandle kwelizwe yini?
Ziningi kakhulu la mfowethu, nabantu abayingane zami eziwu-5 ise-South Africa.
Hawu, hawu. So bayakuphathe, bayakuthumela yini izibili boco? Kumbe yona imali?
Bazame impela la mfowethu.
Can you check with them whether they now have bearer, I mean bond notes in Mapisa?
Oh yeah, lila yini ama-bond notes ngapho?
Ya sibona ama $2 nama $1, ama $5 asikakawabona.
Oh, kodwa ayitholakala lula yini ngoba emadolobheni sizwa kuthiwa hayi kunzima.
Hawu la mfowethu, hayi lihle lentwala bonakala kanzima impela.
Hayi sibongile kakhulu, ube lelanga elihle.
Hayi ngiyabonga mfowethu, nani nibe lelanga elihle mfowethu.
Hayi sibongile.
Siyabonga.
Yeah, Jonga, you know, he's talking about how difficult it is, you know, traveling because of the roadblocks.
Mm-hmm.
Yeah. He says he wishes that the government would say, people just, you know, bring your whatever you want to bring, and then there's roadblocks. You know, he says he wishes that there were not that many, because he says people are...
And the people are paying fines, sport fines.
Yeah.
Oh, yeah, that's a problem. Maybe we can hear from Mr. Mabena. The caller there, Mr. Mhlanga, he mentioned that, during this time of the year, in his area, there are a lot of police roadblocks or presence. Do you think this is going to affect in any way Zimbabwe's traveling from South Africa?
Certainly it will, because we know that in all the highways in Zimbabwe, they intensify these roadblocks during the festive season, particularly along Bulawayo Plant Road, Bulawayo Bed Bridge, Harare Bed Bridge Road. there are quite a number of roadblocks, and these roadblocks are not meant to do what they are supposed to do in terms of checking whether the vehicles are roadblocks so that you avoid accidents on the road, but these roadblocks are meant to act as a fundraising point This is why that we issued a statement 3 days ago calling on the workers that are employed in the traffic department who are working as traffic officers not to ask bribes from other workers who are visiting their families, because it is not fair in our view to say people that have, are desperate, they need to go to their families, stop them at the roadblock. You then use that as a fundraising exercise. It is not fair. And we are calling on the police officers to have some kind of conscience to say, just to check the vehicles so that when we get to next year, we will not then begin to say we lost so many people on the road because police were not checking on the state of the vehicles. But what they were basically doing is that they were asking people for bribes and so on. This is what normally happens. And they were trying to get this message across to them to say, please let us be professional in our work. But we know, of course we know, that in a situation in a country like Zimbabwe where there's no rule of law, where the economy is actually down, police and the government then use these roadblocks as fundraising activities, something that we condemn condemn very much.
Mm-hmm. So, Mr. Juru, we know that, not many people...
Maybe I can take...
Chris
achataura nemai tingonzwa kuna mukoma tichaona samanya anga vari kuboswa na maswera sei mukoma tichaona. Hello, mukoma tichaona.
Aiwa,
nare yawe inenge ya rasika. Chris taura kuna vajuru.
Okay, Mr. Juru. Mr. Juru. Yeah, can you tell us how difficult or how easy it is now to send goods from South Africa, especially via the so-called Malaichas? Because we know in the past, around this time, they hike their prices and so forth. How is the situation right now?
Yeah, prices are high, like always, we were doing specifically. Prices are very, very high because of demand, of high demand. So, I mean, travelers should expect high prices.
So, when you say high, do they double this time of the year, or they just add a small fraction?
Sometimes it's even 300% higher.
Saka ii mari iri kuchajwa nai mukoma juru?
Zvinongosiyana ndezvekungotarisa zvinhu zvakaa vanongotarisa zvinhu kuti zvakawanda zvakadii.
Asi imiwo sesangano muri kutambirawo sei nyaya dzakadaro, nokuti sesangano mune muchidawo kuti murambe muri panoita kuti mudyidzane nevanhu vamuri kubatsira?
Tinoresa ndekuti maoparita zvoane achikomplaina kuti maroadblocks anenge awanda paboda parenge pachinetsa kudarika, uye vanotora taimu yakawanda kudarika manormal days. Saka ivo vanopedzisira vaa mari yakati wandei. Saka zvinopedzisa kuti zvinhu zvichidhura. But zvaviri toga tichakurudzira kuti vange vachiendesa zvinhu zvavo nguva yefestival isati yasvika.
Tambotaura na mukoma Mabena vasimudzawo nyaya yemagwaro ekufambisa madocuments, kuti vanhu vanenge vane magwaro ekufambisa kana ndimi vajuru mune masimudza nyaya iyo patataura nechirungu, mungagona kungodimura nechivanhu kuti zvinhu zvatishanduke igore rino, vanhu vari kuenda kumusha vakawanda nenyaya yemagwaro iwayo. Ndofunga ndimi vajuru vasimudza nyaya iyo.
Vanhu vane magwaro gore rino iri zvisanzwa negore rakapera, apo mazps pemis avo akanga asati arinyiwa. Saka izvinoizvi munhu wese ari pazps ane pemis yake. Saka vanhu vari kuwanikwa vachifamba zvakanyanya mushure mekunge vambotadza kuenda kumusha. Saka tichiona kuti munhu wese ari kuenda, uye kune vamwe vane dzimotokari. Kune mutemo kuzimbabwe wekuti kana uri mugari wemuzimbabwe haukwanisi kuenda nemotokari nekunze kwenyika uchipinda nayo kuzimbabwe. saka vamwe vanga vasina kwanisa kuti vaende nedzimotokari dzavo ende kuno vanenge vachikwanisa sekuti vanenge vaine umboo neuchapupu hwekuti vagari vekunze kwenyika saka tirikuona vanhu vakawanda vari kudhonza matrela vachiwanika vachienda kuzimbabwe nekuda kwekuti vaane mapepa anovabvumira kuti vange vachienda kunyika yezimbabwe
Aiwa maita vajuru ramba yanyu muri parunhare tisati taenda kuna vamabhena tine muteereri vatimire vari kusouth africa Rustenburg maswera sei
maswera sei baba
aiwa taswera tinofara zvikuru kuti mapinda muchirongwa ndechenyu vana vezimbabwe vari kunze kwenyika taurai zvenyu
ndinotenda chekutanga ndinoda kuti titarise kutaura kwakaita mutungamiri wenyika nezuro pastate of the nation address vachitsanangura nenyaya yekuti territory instrument 64 here yabatsira titarisei nepositive way matari akaita mutungamiri wenyika saita sekuti tinovadiscourage nokuti tikadaro tinenge tichiita sekuti tiri kuvaprovoka back into kuva very strict nesu vanhu tiri kuno kunze tinenge tichishingairira kubetsera mhuri dzedu yeti tinofanira kuti tinge tichitenda kuti zviri kubatsira hongu ine way yavari kuona ivo on a national scale isusuwo vari kuno kunze kwenyika kana tapiwa mukana wokwanisa kuenda nezvinhu zvekubatsira mhuri dzedu kumba kwekudzimba dzedu totenda hurumende yedu tokwanisa kuita saizvozvo izvi zvinobatsira kuti tive neukama hwakanaka nehurumende yedu pakufamba kwedu pamigwagwa nepamabhodha then also toavoidawo kucompita for the little goods dziri mumashops nemari shoma iri kutenderera munyika medu by taking yatinenge tinayo kuno nezvatinenge tabva nazvo kunoku then ndoda kubata imwe nyaya iri yemapurisa pamugwagwa pane nyaya mbiri dzinotishungurudza zvikuru kumapurisa pamugwagwa panguva ino yezororo dai vachiedzawo kubatsira pakuclear kana kukulaeza necommunity iri around mudhuze nemahighway kuti vabvise zvipfuwo zvavo mombe nemadhongi mukata rodhi yebite bridge to harare rodhi yebite bridge to vulawayo kune tsaona dzakawanda dzinoitika dzinokonzerwa nezvipfuwo husiku nemasikati zvichingodaro dai mapurisa vachikwanisa kuitawo maawareness campaign nemacommunities arimo ari mudhuze nemigwagwa imomo zvikuru sei panguva yezororo rinei kuti vaminimaizewo tsaona dzepamugwagwa
Mashoko anokudzwayo vatimire tinoimba vateereri vari kuzvinzwa pamwewo nevatiinawo mudare rino vamabhena navajuru tinotenda zvikuru imi muri kuenda here kuzororo
hongu ndiri kuenda tinondototenda hurumende kuti kana ichitenderawo kuti ine zvimwe zvatakabatawo zvinhu zvakanaka pamitero yavanotibvisisawo vorega kuva exorbitant zvokuti zvifanani nekuti tatenga ikoko nokuti zvikaita sezvaenzana zvinodiscourage inflow kana ndingati kupinda kwezvinhu munyika zvokonzera zvakare kutambudzika kwakawanda zvokonzera tension pakati pedu isuo sevana vemuzimbabwe saka ngapaite a 50-50 a win-win situation pakati pehurumende nemacitizens ari kudzoka kumusha tisasora hurumende kuti yative nezvinhu zvedu tisaiseverera asi onaive hurumende ratora advantage kutaura nezvinhu zvedu kubva kunoku tiwanike tese tichisununguka tichiona zvatinowana kubva pazviri
aiwa maita basa vatimire morara zvakanaka
tinotenda baba
yes Chris Mr. Timire is saying that we should at least applaud the government for allowing people to bring into the country some stuff that were listed or are listed under the statutory instrument 64 as prohibited or banned into being imported into the country. He said that lacks in the law is in a way the government's gesture for trying to help Zimbabweans help themselves. And you also touched on the issue of stray cattle and donkeys. I said around this time the police should also help with educating those who live along highways to at least make sure that they rein in their livestock because most of the accidents are caused by stray cattle and donkeys. I think that's one issue that also needs to be touched in our future forums.
Very important, Chonga. If you recall how many accidents really occur during this time. We hope you know that will be taken care of. Anyway, Mr. Mabena, ungasitshela ukuthi kathesi umumo unjani nxa sikhangele okwamabhasi lapha siyasibone ngesikhathi lesi amabhasi engatholakali lula ikakhulu nxa selifika lonilanga lekhisimusi asegcwele kumbe sengezelelwa imali kunjani okwakathesi?
Okwakhathesi khona lokhu ukuthi amabhasi bayangezelela imali ngoDisemba, yikho sekuqalile phakathi kwesikhathi ibhasi ukusuka lapho siyakobulawayo iyabe i-R450 kodwa nxa sekungoDisemba ibhasi sibiza 900 to 1,000 rand. Lokho thina sikubona ukuthi ibugebe ngobukhulu lobo, ngoba umuntu uyabe esebenzile abe sephiwa lokho esingathi ibonus laba ababephiwe ukuthi laye angezelele kokunye omela kwenza. Ibonus kayisabonakali ukuthi umuntu uyitholile, ngoba imali yokugada ibhasi isibuya futhi ibe nengi, sokufana nalo ukuthi vele kazange athole lutho. Esikunanzelelayo ngesikhathi sikaDisemba kakula petrol ekhwelayo, ama-toll gate kakhweli, kodwa-ke imali zamabhasi, imali zemchova ziyakhwela. Yikho khonokho esikugxeka kakhulu ukuthi labo abayibo abanikazi bamabhasi labanikazi bamakhombi benza ubugebengu obukhulu. Yizi zinto uhulumende okumele angenele kizo, uhulumende bonke abe-South Africa kubisadaki yonke, ngoba labasebenza eBotswana labo balohlupho olufana nayo ukuthi ngalesi sikhathi amabhasi ayakhwela. Siyakunanzelela futhi ukuthi amabhasi amaningi abe sethiya amaroute abo abe sehayo siya kwezinye indawo, laba abafuna ukuhamba bese beswela amabhasi. Siyake sinanzelela ukuthola abantu sebaningi kakhulu sebeswele indlela zokuthi bahambe bayefika emakhaya ngesikhathi. Kanti-ke futhi siyakunanzelela ukuthi nxa kungadlula u-16 December, nxa usesiyafika e-Bed Bridge e-border laphana, siyake sibone i-queue isuka e-Bed Bridge iziphosi efika eMessina okuya about 10 kilometers or so. Lokho sibona ngani kumele kube le ndlela ukuthi kulungiswe kuhle, kube lamatende phandle, laba abagxoba amapasipoti bagxobe ngokuphangisa, abantu bengahlali amalanga amabili belokhu belindile. Okwenza ukuthi abanye abantu bahambe khathi esekhaya, esithe sikhuluma labo ukuthi kade hawu yena la gijima la ekhaya khathi esekutheni, badayise sabe ukuthi singahambe okugcineni sizalaluka ebhoda sigcine ikhisimusi uyidlalele ebhoda. Yikho esikucelayo yikuthi labe Home Affairs abe South Africa labe Zimbabwe kabafake amatende, kube labantu abaningi abagxobisa ama-passport. Sake sifone futhi ngale ngakithi nxa uhamba ngemota ukuze uthole iphepha lemota lelo kumele uhambe lalo ekhaya, kuthatha isikhathi umuntu ahlale ilanga lonke lokho elilindile. Sicela konke lokho kube izinto ezikhangelwa ukwenza ukuthi abantu abahamba besekhisimusini bahambe kuhle.
Hayi, kuzwakala ungahlala ubambile lapho, sithatha omnye umlaleli la.
Tina Mkoma Obey Gacha, wari ku South Africa. Maswera sei Mkoma Obey?
Maswera, maswera.
Hayi, wataswera, muri nzvimbo ipi mu South Africa?
Nonzi kuMafikeng, Northwest.
Okay. Kwakamirawo sei tichitarisa gadziriro dzezororo rekhisimusi dzatiri kutarisa idzi pamwewo nekurima kwasvika uku?
Kuno kugadziriro ndikuona tiri kuendera mberi, vanhu vari kutamba nokufara zvavo, vanonwa vachinwa. But panhau dzokurima hai kunoko.
Aiwa, tichitarisa kubatsira vari kumusha, nokuti zvizhinji vanhu vanenge vava kumhanya mhanya vachitumira mari kubatsira vari kumusha, dzingava nechikafu nezvimwe zvakadaro.
Problem iriko hadisi kuziva zviri kuitika kubhodha, kuti kubhodha ukasvika zvekuti unozonetsa kuti ukasvika pabhodha usina chaunoziva uzotanga kutaurwa mari dzakawanda wanda dzekuti unodembo wati denda anotengera chinhu chacho kumusha. Ndo imwe dambudziko riripo iroro. Nyaya yepabhodha ndo iri kunyanya uchisa.
Saka muri kutumira here mari yacho kuti vanhu vafanotsvaga zvavanoda kumusha, kana kuri kutenga chikafu kana kunyoresa chingwa?
Zvokutumira kuti vawane chokubatsirika pakhisimusi ipapa.
Aiwa, zvakanaka. Amene kana mune zvimwe zvekutaura pachirongwa ndechenyu ichi?
Yeah, ndingangoda kuita kuti vanofamba vafambe zvakanaka vachairi 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 zvakanaka vanhu vasaita tsaona dzakawanda pazororo apa. Zvati zororo yaDisemba njodzi dzacho dzinowanda dzichiuraya vanhu vakawanda nguva imwe chete.
Aiwa, ndofunga zviri kunzwika kumusha ndekupi nekuti vakateererawo vada kuzva kuti tanzwa mukoma wabei vachitaura pastudio 7 apa. Kumusha ndekupi?
Kumusha kubohera.
Vari kutonzwa, vari kutonzwa izvozvi pamuzokomba apo, vatonzwa kuti tinawo bei parunhare apo.
Ndizvozvo.
Aiwa, maita basa mukoma wabei, morera zvakanaka.
Notenda nemi.
Maita basa. Chris, Mr. Obey Gacha is calling from South Africa. He says the problem is if you don't know much about this statutory instrument 64, you get to the border and then they start lecturing it to you and then you end up paying a lot of money, so he prefers to send the cash to Zimbabwe and then people back home will buy whatever they need for Christmas. That's what he said. And I also wish there are travelers a safe trip to Zimbabwe.
Yes, that's quite you know, a brilliant idea. I mean, depending on what has been happening, because if you have the same goods, that, I mean, the price is the same, why not? Because
yeah, you can still buy back home. Yes.
So Mr. Juru,
Hello, I can hear you.
Yes, Mr. Juru, we had a caller here who says he would rather prefer to send cash to Zimbabwe than to buy goods and ship them across the border. Would you advise people to do that?
Yes, I believe, I mean, it's cheaper to buy goods in Zimbabwe than, I mean, buying them in South Africa. Then you get charged, I mean, transport, you get charged duty. I think it is wise for someone to just carry their money to Zimbabwe and then buy goods in Zimbabwe. If the goods is still available, I think it's a bit wiser.
But when you're comparing prices, does that make any economic sense? I mean, are the prices of the goods the same or slightly different?
I mean, goods is a bit cheap in South Africa as compared to Zimbabwe. But if you add all those things such as transport and goods, it becomes expensive as well. For example, you find someone, I mean, bringing a second-hand bag from South Africa, they get charged maybe 1,500. And plus, I mean, the amount they bought that bag, it becomes more expensive than just buying local products from Zimbabwe. So I can advise people to buy goods from South Africa and then transport them to Zimbabwe.
Thank you. Stay on the line. Mr. Mabena, as you heard from our recent caller and also from Mr. Juru, Mr. Juru is supporting the idea that it's cheaper to buy from Zimbabwe rather than buying from South Africa. I think you are charged 40% duty at the border by Zimra, and also you pay the Malaysians. What's your take on that?
Well, if the goods are available in Zimbabwe, really there's no need to buy in South Africa because it is expensive. Like he's saying, Mr. Juru is saying, transporting duties and so on. So rather just to carry your cash. But the challenge, of course, is when you send cash, the relatives can't access. If you send it through the financial institutions, people then sleep in long queues and so on without accessing that money. But we have seen others. You now have these other outlets where people send cash without going through the financial institutions, so that the families can then access that money and then buy groceries in Zimbabwe. We think it is cheaper to do that because buying, say, in Johannesburg, hiring Malaysia and so on, it becomes too expensive. And these are some of the things that cause long queues at the border when people are trying to declare their goods and so on. So we normally encourage people to buy in Zimbabwe if goods are available in Zimbabwe.
But then how do you determine? Is there a way, or unless, of course, if you call and find out which goods are available, is that how they do it? Or it's known that this is available in Zimbabwe as well?
The communication these days is easier, but in any case, again, the goods that you buy in Zimbabwe are goods that are sold in South Africa because you don't have industries that produces those goods. Those that own the supermarkets, Shoppes, Tem, Hyper, and so on and so on, they buy their products in South Africa and Botswana. So you're basically buying the same stuff. The only difference might be bread and these other things, but quite a number of groceries are actually imported from South Africa by these big supermarkets. We know that, especially OK, they have this arrangement that if you deposit your money in the account, I think it's ABSA account, your relatives will then go and pick up the groceries at OK Superstores in Zimbabwe. So quite a number of supermarkets and the other financial outlets would deal with the money, with the money transfer or remittances are now doing that. So there are quite a number of them. The only challenge, though, is the unavailability of cash in Zimbabwe from the financial institutions.
Thank you so much, Mr. Mabena. Vajuru ndofunga tingangoti nerurimi rwaamaide panyaya yasimudzwa nemuteereri mukoma Obey Gacha. Vataura nyaya kuti kana uchiziva hako mamiriro akaita mitemo yacho zvinokurerukira kana wasvika pa board up. Asi kana usina rudziro rwakanyanya ndopaunenge wakusvikopuwa dzidziso pamusoro pestatistical instrument 64 wopedzisira wakubhadhara mari akawanda. Plus pamusoro pezvo uchabhadhara mari yaunopa vanotakura zvinhu izvozvo vana malaicha. Hanzi zviri nyore kutengera zvinhu izvi kumusha. Munoti?
Hongu, ndinobvumirana nazvo. Zviri nyore kutengera zvinhu kumusha, kunyanya kana mari yacho iriko. Saka tinokurudzira vanhu kuti vange vachiendesa iri mari kana kutumira iri mari kumusha ndokunge mari ichizowanika kumabhengi. Asi dambudziko ririko ndezvekuti mari haisi kuwanika kumabhengi. Zvekare kana vari vanhu vanogara kunze kwenyika vachishanda ikoko, vazhinji vavo vanotambira mari shoma. Mari iyi havaiwani musumo wenjezi. Vanoita mabhajeti avo mwedzi nemwedzi zvekuti anokwanisa munhu achitenga zvinhu kana zve200 zanzibenzi pamwedzi achiunganidza. Saka magroceries avanozoendesa kumusha aya kupera kwegore vanenge vaunganidza kubvira gore rechitanga kusvika richipera. Saka ivo havakwanisi kuunganidza iri mari, vanokwanisa kuunganidza ari magroceries. Kutenga chinhu muSouth Africa wochibhadhara ana malaicha kuti tiende kuZimbabwe, tosvika pabhodha chobhadhara juti, zvinhu zvakangotiomei. Uye zvekare zvinozoita dambudziko rekuti neimweni nguva hazvisvike zvinhu, hapandi zvese zvinosvika. Ndinodayira kuti vanhu vanoona mota zhinji dzine dzakaita njodzi, matrela akadonha, nezvimwe zvinhu zvakasiyana. Zvine risk yakawanda kutumira zvinhu zvaonekwa vaseenzera gore rese. Saka kana ichinge iri mari kuriko kuti inenge ichiwanika kuZimbabwe, zvinhu zvinenge zviri nyore zvikurusa. Ndofunga vanhu vese vanoziva kuti nemusi wesvondo pane bhazi rekuvaindastri rinobva kuBulawayo rakaita njodzi. Imwe nzira yekuti unogona kushayikirwa nezvinhu zvako kana tafanatatasana nenguva yese sizini yatiri yemairini, njodzi dzine dzakawandisa. Uye kutorerwa kana zvinhu zvako kana nezvemuzvomune musingazive kuti sechitori instrument yachona inofamba sei, kunodiwa chii nechii. Unowanika watenga zvinhu zvako zvizimetiriya wausingazive kuti haidi kana kuZimbabwe. Saka munhu ane mari yake aendesa iri mari yake anogona kuzvitengera zvinhu zvake kumusha ikoko kuZimbabwe.
Asi vamwe vari kuchemawo zvakare vajuru nenyaya yekuti ukatumira mari dzacho vari kumusha, dzimwe nguva tinonzwa kuti vari kuita kana masvondo maviri chaivo vasati vakwanisa kuwana mari idzodzo. Dzimwe nguvawo mabhanga akaderedza mari dzinokwanisa kutorwa nevanhu pazuva. Zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti vamwe vafunge kutengera zvinhu kunze kwenyika. Munoti?
Zvekutumira mari nenzira chaizvozvo zvakatosara, hazvitisiko zvese zvazviya. Vanhu vakutumira mari kumabhazi, kwaunoziva kuti uchipa bhazi rako manheru kana kuti vanga malaita vaunovimba navo uchivatumira nhasi unoyo, mangwana mari yako inopfuma yako kuZimbabwe. Pane kuti unotumira vanhu votsonga unopihwa ma$50 votanga wopihwa mabhondi notes zvichingodarodaro. Saka vanhu vashanduka kubva mukutumira mari nenzira dziri pamutemo kuenda mukutumira mari nenzira dziri dzinove dziri registered dzakafanana neizvii dzekutumisa chipa nevatyairi vemabhazi pamwe nedzimotokari.
Aiwa, maita basa vajuru, rambai muri parunare. Chris usati waenda kuna mama Bena, tina mukoma Cornelius Dube wari kuBotswana. Maswera sei mukoma Cornelius Dube?
Maswera edu mukoma Blessing Shumbati, maswera sei.
Ah, nhasi maira saa akapfeka bhutsu dza Blessing ndijonga.
Ndi mukoma Jonga.
Hey.
Okay.
Muri guta ripi kuBotswana?
KuBotswana tiri kuTutume.
Tutume. Iri kure zvakadii iyoyi kubva kuCameroon kana kuti kubva kuBordeaux?
Kubva kuFrancistown ingava less than 100 kilometers.
Aiwa, pakanaka. Saka titaurirewo maonero enyu pamusoro penhaurwa yatiinayo yegadziriro dzekisimusi. Tinoziva kuti vari kunze kazhinji tisine tichitarisirwa kusimudza zvinhu panguva ino yekisimusi. Hanza vari kudiaspora rwendo runo vanenge vakasunga homwe, kana kuti vari kudiaspora rwendo runo vakasekerera. Aiwa, tiri kufambisa Christmas zvakanaka. Tiudzewo magadziriro amuri kuita.
Magadziriro atingaita isusu ndeyekuti tachikumbira panyaya dzepaborder pane dambudziko guru. Nekuti isusu kana tiri kuno mari dzedu todziona dziri shoma, uye zvetodziunganidza kubva gore richitanga kusvikira gore ranopera. Saka kudziunganidza kwedu kunenge kuri kwekuti tinotenga pamwe riri grocery, uchitenga zvishoma 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 zvishoma. Saka pabhodha dambudziko riripo nderekuti unozoti pakunoenda kubhodha kuti unodarika pabhodha, unozonoona kuti zvimwe zvinhu zvine zvichirambidzwa kuti izvi hazvigoni kudarika zvisina kubhadhara mari zhinji kana kubhadhara juti, tingati kubhadhara juti. Saka ipapo ndopanouya nedambudziko rekuti iyo hurumende nevezimura ngavazive kuti vanhu kuti tiuye kuno kuzoshanda kuno tine tichiuya nemhaka yedambudziko, nekuti kwedu hatina chinhu chatingachiwana nacho mari. Saka pakuzosenga zvinhu zvedu izvi tichienda nazvo kumusha, ngavatipewo mukana wekuti vachiziva kuti tiri vana vanenge vaenda kunoshandira mhuri dzedu, takasiya mhuri dzedu kwenguva refu, ngavatipe mukana wekuti tidarikewo nezvinhu zvatii tashanda zviya tawana mukutambudzika. Ngatipe mukana wekuti tidarike nazvo pasina kubatsirwa mari dzakawanda kana kunzi izvi zvinhu hazvidariki, nekuti tanozvitsvaka zvinhu izvozvo nemari shoma yatowana tichitambura zvakare kuti hatipo kumusha, hatipo pamhuri dzedu. Saka ngavatipewo mukana wekuti tidarike nazvo. Tozouya futi panyaya yekuti kana tiri kuno ndinogona kuti kana ndiri kuno nditenge motikari yangu. Motikari iyoyo kana ndichienda nayo ndinogona kunge ndadzimisa pasipoti yangu. Vekuno vanondibvumidza kuti ndidarike nayo pabhodha ravo. Asi kana ndakuzonosvika kwangu kuZimbabwe kwandoti ndokwangu kwandiri kuenda, mapepa achidaidza zita rangu, zvese zvidaidza inini muridzi wemota, vanondirambidza kundipa TIP rekuti ndiende nayo mota ndichidraivha muzita rangu, iyo yakarejistwa muzita rangu kuno. Saka ipapo tinoona nedambudziko rekuti kuti uwane TIP yacho vanenge vakubvunza pemiti kuti unzi kuno vafanira kuve nepemiti. Saka ipapo ngavatipewo kuti tive takasunga, nekuti kuno kwandobva nayo mota ndiendapiwa mukana wekuti ndibude nayo ndiende nayo ndadhindirwa matsamba anooneka. Saka ivo kwedu ngavatibvumirewo kuti tifambe nayo, ndifambe nayo mota iyo ndipiwe TIP.
Aiwa, maita basa mukoma Cornelius. Hanzi dzinonzwa hadzirime, tinoimba kuti vari panyanga vanzwa zvichemo zvenyu nezvikumbiro. Asi tikazowana mukana tichabvunzawo zvakare vatiinavo pano kuti iyo nyaya yambotaurwa navajuru yatsinhurwa navaCornelius Dube yekuti tinoti tichitenga grocery zvishoma zvishoma nemawanira atinoita mari, ko makangochengetawo mari yacho muchisungirira shoma shoma mozongonitengera kumusha kuti musapinda dambudziko. Maita basa. Chris unenge une mumwe muteereri.
Yevo Jonga. Slow Tulani, kunjani Tulani?
Niyaphila, unjani Mr. Jonga?
Ngu-Mr. Gande lo khuluma.
Alright, Mr. Gande, niyaphila.
Siyaphila. Ungaphi kwomhlaba?
Ngisejombe lapha.
Yejombe. Okay, kunjani khona ngapho?
Liyathisa man.
ungasi phathisa ngohlelo lapha ngiyathemba uyalwazi udaba esingalo lamhlanje lwekhisimusi.
Yeah, hayi into kanye kodwa hey into zomile man.
Mm.
Zomile.
Yeah, ungachaca lapho sitshela ukuthi kuwome njani.
Sithola phela ukuthi imali zangikhona lezi ezikhona yesikhangele into enxa ungasiphathisa kodwa hi into zangikhona zomile man ngapha ejompa emakhaya vele hasi ayimisebenzi yangikhona hey.
Mm.
Ah ukuthi sizokwazi ukuthi sizadlala njani ikhisimusi ah.
Liyabamba phela iqhude lapho kumbi imbuzi.
Yeah, hayi imbuzi kodwa kuyabe kufuna phela abantwana la kube nje lokunye okunjenga okunjengokuyabe okuthengwayo manje imali yangikhona kula.
Wona ama-bond notes la abuyayo liyathola yini?
Thina ngapha ngemakhaya nje siyawezwa kwabanye thina kodwa kasika waboni nje kodwa siyezwa ukuthi asekhona sekhona sesebenzi.
Ah kunzima kodwa lilabo yini abaphandle kwelizwe abaliphathisa?
Ya bakhona sikhale ukuthi basiphathise kodwa izikhwama ngani babophile mani lonyaka kulomnyaka.
Lo bunzima kunzima yini ukuthi balithumele lapha kwebo Western Union?
Ukusithumela baye kwezame nje ukusithumela kodwa imali zangikhona ukuziye zithola nxa usiyathatha ngumsebenzi yakho ufice ngesiphelile kuthi ha kule line ah.
Hayi, kunzima. Hayi kodwa siyafisela ke ukuba nali yazi sidanela phezu kweqhude lapha kumbimbuzi lezithule.
Hayi akulungile sizaza.
Hayi sibongile kakhulu.
Hayi la ifu.
Thank you so much. Mr. Mabena, are you still there? Mr. Mabena?
Yes, hello.
Maybe you can give us an update on the Zimbabwe special permit situation. What do you know about that?
Well, what we know, what the minister has said, is that he's still applying his mind on what is going to happen after 31st December 2017. He maintains that the conditions, as stated in the permit, that permit will not be renewed, is still the same. Nothing has changed. The party is still trying to apply his mind and check what is it that can be done. We also know that it is a green paper that speaks to the SADC work visa, something that is not still being discussed. So we're not sure what is going to happen before beyond 2017. But we don't believe that 200,000 Zimbabweans will be turned back to Zimbabwe. We don't believe so. We believe that an arrangement is going to be made. And we also want to clarify one thing, because if you have been following social media, we know that the VFS he has opened an office in Harare and in Bulawayo, and most people are asking us if the ZSP holders will now be required to go to Harare and Bulawayo to apply. What VFS is doing, because we know that Zimbabweans are applying for their permit or visas at the South African Embassy in Harare. What VFS is seeking to do is to take away that responsibility from the South African Embassy in Harare, so that applicants applications can be done through VFS, like what they did here in South Africa, where, because over the years we are applying through the Home Affairs Department. Now we're no longer applying through the Home Affairs Department, we're applying through the VFS offices. It's a similar thing that they are doing. So there's no need for people to begin to say, because I'm a ZSP holder, I'm now expected to go back to Zimbabwe and make an application. At the moment, that's not the case. But only those that are applying for study permits and the other normal permits are the ones that you have to utilize those services as provided now, which are now available in Harare and Bulawayo.
Thank you so much. Stay on the line. Chris, tina Maisa Manyanga. Regai tumbo ndiwo mudzimai wekutanga vapinda muchirongwa nhasi. Maisa Manyanga, tinogamuchirai pachirongwa.
Ndinotenda nemufaro mukuru chose nokundifonera kwamaita kuti ndipinde pachirongwa.
Isisi tatenda zvikuru nekuti ndimaita amai vekutanga kuti vhumbamira nhasi muchirongwa.
Aiwa, tinozvikudza. Ndatingoti nditaura hangu mashoko mashomanani pamusoro pekurarama kwatukito vanhukadzi. Kunyanya kana tatarisana kudai nekupera kugore uye tichitiwo tave kuenda kumusha. Ndanzwa pari pakutauronzi zvingangodaro zvakangonaka kuti ungagona kuunganidza mari yako zonotengera kumusha. Ndinoti mari inoshevedza Satani, nokuti ukaiunganidza uchiti ndichaita zvakati usingaishandise panguva iyoyo, Satani anobva akushanyira unozoishandisa zvisiri ndizvo. Saka madzimai, tine mukana watinenge tinawo kune vatinoshandira. Hakusi kuti tinobuditsa mari chete kana kuti kune kunyanya kune vaya vanoshanda mabasa emumbai. Anobva atonzi nemurungu wake, ndichakutengera grocery, ndichakupawo hembe dzokunopa vana kumusha, kuti unobatsirikana kunopowo vana mai vako nenherero dzinenge dziriko kumusha. Asi dambudziko rinenge riripo kana tichinge tabatsirwa nezvinhu izvozvo pavanhu vanotishandira, ndapiwa inini mahara. Asi kana ndasvika paboda po zvanzi ndibhadhare mari ndideclare hembe imwe neimwe kana ingave iri bhutsu ayo, handisi kuenda anotengesa, ndiri kuenda anobatsirana kumusha, nokuti ndapedza gore rose ndichishanda ndichiti ndichanofara nemhuri kumusha. Asi tasvika paboda po runotova ari matambudziko chaiwo. Mari pari zvino hongu ungaise mumwe, asi nebhondi kweini reratu kuuya iri kutaura chokwadi. Zvinotosiririsa nokuti ini vangu vana chaivo ndinotumira mari kukaroi, asi vanodzokera kumusha netsoko achiti tashaya mari mama, tangodzi titore grocery. Unoritakura nei grocery racho iwe uchifamba makilomita kana kuti 50 kilomita kubva kumusha kupinda mutauni? Saka idambudziko rakati kurisisei. Ndichangoti taure hangu mashoko iwaya mashomanani, asi ndinokumbirawo kuti muzvirongwa zvevanhukadzi potaiwo muchindibata. Ndinenge ndichimboshungurudzika apo neapapo nokuti ndinombozvipa hangu kuzvitaka mujournalist mumabasa mangu mande ndichifamba ndine zvandenge ndichionawo zvandinoshuvira kuti tichiyambirana tichitaurirano madzimaiwo nevanofamba mukati medzimwe nyika tichionesanawo.
Aiwa, shoko zvamatoridai kusvitsa kwatiri. Ndinoimba kuti iwo vanokokera chirongwa chemadzimai Praxidis Jeremiah naMarvelous Muhlanganya uye vari kutozvinzwirawo, asi ini naChris Gande pano tichaendawo kunokomekedza kuti manzwa here shoko kubva kuna Maisa Manyanga vari kuBotswana. Hanzi ndibatei namba ndofunga tinadzo, vanobva vangokubatai vachikutaudzai mangwana chaiye chirongwa chemadzimai. Hanzi munee muri pachina.
Aiwa, tinozvikudza nokuti rwadzano, aiwa, ndomusimbotika mudzimai akarongeka wanhasi anofanira kuziva chinonzi rwadzano.
Maita basa zvikuru Maisa Manyanga, morera zvakanaka kuBotswana ikoko.
Aiwa, ndinotenda nemo, ndinoti Mwari akukomborerai naro shoko vakomana ngari paridzo kuitira kuti zvinhu zvedu zvitinakire.
Thank you so much. Chris, tingadai tati gagasi nguva yaenda, ndofunga kungada kupamukana kuna vamabhena navajuri kuti vataure mashoko ayo kupesera.
Yevo mnumzana mabhena, sesifike mapetelweni ohlelo lapha. Ungasitshela nje ngamafitshane nje just 30 seconds ukuthi kukhona yini lokwane sasizwe kuthiwa ngistock failure kumbe abantu abayenza ama-savings ukuthi iminyaka usiphela bese bethumeza ekhaya. Liyakubona kusenzakala yini lo umnyaka?
Ya, ngabe egoli kukhona abantu bayahlangana bezama ukuthi bathengele lawo ma-grocery, baphane lezimali bancedisane. Kuyinto ekhona, kuyinto enhle fulathi esiyithakazelelayo. Njengoba futhi uthi awusela sikhathi, siyakwazi ukuthi kunzima ukuthi abantu nxa kunje ilizwe linje bengela mali uthi Merry Christmas, kodwa ngoba sokwaba lesiko sifisela abantu ikhisimusi enhle. Sikuzwisisa futhi abantu abalamali abantu babelambile, kodwa-ke ngoba kulisiko lethu kumele sikutsho sigcizelele futhi njengoba sazi ukuthi ikhisimusi lusuku lapha esaphiwa khona isiphiwo singujesu kristu, lakhe singani sitholile asitheni abanye abangelalutho. Intethe singayidobha siyiqamulelana, ngingahlali ngedwa emzini wami nizidlele ngedwa.
Kuyezwakala, isikhathi sesesiphelile. Sibongile kakhulu.
ndibonge kakhulu lazo
aiwa tinotenda zvikuru chirongwa chava changoenda kumagumo hanzi na bruru wangu Gibbs Dube na Blessing Zulu hazvina extra time asi tichakumbirawo kuFIFA tipiwe extra time Chris
yeah yeah sure
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu tinotenda zvikuru vatatina vamuchirongwa vangabuto mabhena veZimbabweans in South Africa pamwe nava Dennis Juru vanove mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vose vanga vari muSouth Africa anokuonekai ndini Jonga Kandemiri nichitumirai zvakanaka vateereri nevatariri.